ndaenda kumuzvara nhasi ndikanoteerera nyaya yavo. Chavari kutaura ndechekuti iwo vanotenda nekufunga kuti inini mukutaura kwangu ndiri kuita insight what they call public violence. So they were giving reference to my address and the recently ended rally and also my address at a press conference yatakaita mazuva mashoma apfuura. Iwo vanoti kutaura kwangu ndiri kuinsight a public violence. So ndozvaanga vandidanira. Asi handina kuzenge zvangu ndichigara kwestereki nokuti vazangoita warn and caution me. Ndikatendera wangubuda. Izvaita nekuti magweta angu ndoaagona kuti ndisiwe ndichinda.
Saka yambiro yavanga vachikupai ndeyekuti muite sei chaizvo?
Ivo mukutaura kwavo vanoti ndisataura zvavanofunga kuti izvo zvinoinsaita public violence. Asi ini kuona kwangu somutungamiriri wechidiki handizivi kuti chavanenge vachiti kuinsaita chii. Nokuti munhu ukataura kuti une nzara inowo nzara iri kunzwika nemunhu wese wese hazvirevi kuti wainsaita public violence. Asi kungorangaridza vanhu matambudziko atirikusangana nawo. So kwavari ndinonatso kuti vari kuzama kutongoti tisataure nhunha dzedu. Asi sekuvimba kwedu nekuziva kwedu isu vana vezimbabwe tichangoramba tichitaura mukutambudzika kwedu tinotaura kuti apa pakaipa nokudaro panoda kuti pagadziriswe.
Saka vanga vaine umbowo hwakaita sei hwavanga vachikupai?
Ivo mukutaura kwavo vanoti vanga vaine mazuva mazhinji vachiteverera, muchirungu vashandisa wedzi rekuti vachiobserva mukutaura kwangu kwose. Saka kusazoziva kuti umbowo hwanga vanahwo huzhinji kusvika pati. Asi mukutaura kwavo vati kubva zvandasarudzwa kutungamiri vechidiki vanga vari kuobserva kuti ndiri kutaura kuti kudini papi uye chirudziri.
Saka izvi semaonero enyu munofunga kuti zviri kuitirwei?
Igaro ziva ka kuti nyaya dzekutyidzirana dzinenge dzichirarama mukati menyika yezimbabwe. Mugariro kuti kana ukange utungamirira mukange muchitaurawo zvizhinji zviri kuitika munyika yezimbabwe, kukanganiswa kweutongi muzimbabwe hazvigoni kuti vakusiye. Vanotokuda kudana voda kumbokutyidzira zvishoma. Asi isu tinoziva hedu kuti igaro ziva nokudaro hatidzokeri shure. Panenge pakareseka nesu tinopataura kuti pagone kutasanudzika.